mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 6 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zesni inoti vanhu vashoma ndivo vakavhota musarudzo dzemabai elections. Zimbabwe Electoral Commission yoshandisa mari yakawanda musarudzo dzemabai elections, vakawanda vachinhonga svosve nemuromo. Mambo Charles vokuBritain vazivisa kuti vane chirwere chegomarara. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission yashandisa mari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti $11 million kuita sarudzo dzemabai elections. Mari iyi iri kutarisirwa kuwedzera kusvika pamamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti $16 million, sezvo dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kubuda muparamende dzichitsutsumwa nezvadzinoti zviri kuitwa nehurumende nebato reZANU-PF kupindira mumashandiro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi bato reZANU-PF riri kuramba kuti ndiro rakakonzera kupatsanuka kweTriple C. Sarudzo idzi dziri kuitwa panguva iyo vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru zvinomwe vakatarisana nenzara. Izvi zvinotevera kuitwa kwesarudzo dzakawanda dzemabai elections zvichitevera kudzingwa nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri Vasengeso Chavangu. Izvi zvapa kuti nyika iri kutatarika. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe riri kuyambirawo kuti mitengo yezvinhu ichatanga kukurazve sezvo mitero pakutenga zvimwe zvinhu zvekudya kunze kwenyika yakadzorerwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kunyange vanhu vakawanda vari kunhonga svosve nemuromo, vanhu vakawanda vachishaya zvekudya, hurumende iri kusimbaradza nyaya yokuti itonge kusvika madhongi amera nyanga. Mukuseya nezvenyaya iyi yemamiriro ezvinhu munyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere.
Zviri kuonekwa nevanhu veCCZ kuti mitengo munyika icharamba ichikwira hazvisi zvinhu zvinogozha kuona, nekuti takatarisira mararamiro nemagariro evanhu vemuZimbabwe tinoona isusu kuti chekutanga nyaya yekuti magetsi hasati yagadziriswa, nyaya yekuti mvura haisati yagadziriswa. Tirikutarisana zvakare nenyaya yekuti gore rapfuura nepatiri iko zvino tirikutarisana nenyaya yeEl Nino. El Nino iri kuita kuti mvura isanaya matarisiro atandakatarisira kuti mvura ichanaya. Zvakare tirikutarisa nenyaya yekorera. Zvinhu zvese izvi ukazvibatanidza pamwe chete tinoona kuti ikonomi yedu haimiri zvakanaka. Tinoona kuti ikonomi yedu zvinhu zvicharamba zvichidhura, nekuti avo vanogadzira kuti vagadzire zvinhu munyika yedu zvicharamba zvichivadhurira, nekuti hakuna magetsi, hakuna mvura kuti vareplace zvinhu izvi. Zvinhu zvinodhura, nekuti unenge uchida kuti utokwanisa kuwana kana kuti fuel yekuti ushandise pagenerator, zvakare mvura munenge muchida kutoti mutoita yekutenga muchitenga ichidhura. So naizvozvo zvinhu zvinogadzira wa munyika medu zvava kudhura. Kuti vanhu vachiende kune dzimwe nyika, kunana Zambia kana kuti kunana South Africa, zvicharamba zvichiti dhurira zvakare, nekuti nenyaya yekuti fuel munyika medu inodhura. So kuti ufambe zvinenge zvichidhurawo, kuti umaende vanotakura zvinhu kubva kune dzimwe nyika zvinenge zvichidhura. Zvakare takataura kupera kwegore kuti dai vagadzirisa even nyaya yekuti maroads agadzirwa nezvimwe zvakadaro kuti zvigadzirwe, kunyange munyika medu musina kugadzirisika zvinhu zvese izvi, zvinhu zvicharamba zvichikwira, mitengo icharamba ichikwira.
Mai Mutambasere, zvingagadziriswa seiko chii chinotadzisa kuti zvinhu izvi zvigadziriswe.
Chinhu chirinonyanyonetsa munyika medu inyaya yatabvira kare tichingotaura, nyaya yegovernance, nyaya yekurongeka kwehurumende, nyaya yekuti hurumende yedu haisi kutarisana nezveupfumi hwenyika vachiisa mapolisi anoenderana kuti upfumi hwedu hukwanisike kuti huwande tikwanise kugara zvakanaka munyika yeZimbabwe. So tinenge tichitarisira kuti dai vagadzirisa nyaya yesarudzo, nekuti nyaya yesarudzo painenge isina kugadzirisika, tinoramba tichidzokera kunyaya dzana by-election, tinoramba tichidzokera kunyaya dzekuti stability munyika medu hamuna. Zvakare avo vanenge vachiuya nemari dzavo, vachiuya nemabhizinesi avo munyika yedu yeZimbabwe vachiuya kuzotengo, havauyi nekuti nyika yedu haina kugadzirisikana zvakanaka. Zvinenge zvichida kuti tigadzirise nyaya yehumori, nekuti iyi nyaya iri kurasa mari zvakanyanya munyika.
Chii chinofanirwa kuitwa apa kuti mitengo yezvinhu idzike, amai Mutambasere? Chii chinotadzisa hurumende kuita izvi?
Ha, ndingatarisana nekuti chii chinotadzisa kuti hurumende igadzirise nyika. Tinongototi hurumende yedu haidi kugadzirisa nyika, nekuti zvinhu zvatiri kutaura izvi zvinhu zvatataura tava nenguva. Wakatarisa kana kuti the last 5 years vese vanotaura pamusaka peikonomi yeZimbabwe vanenge vachingotaura the same thing, vanoramba vachidzokorodza zvinhu izvozvi mwe izvozvo. So tinobva tangotiwo kuda pamwe hurumende yacho haidi kugadzirisa nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vange vari parunhare kuBritain neStudio 7. Sangano rinoona nezvemafambiro esarudzo munyika, reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, rinoti sarudzo dzemabai elections dzakaitwa musi wa3 kukadzi dzakaitwa veruzhinji vasina dzidziso yakakwana uye vanoongorora sarudzo vachishishidzirwa. ZESNI inoti hurumende inofanira kuvandudza mutemo weSection 129 kuti idzivirire vanhu nevemapato ezvematongerwo enyika mukungodzinga-dzinga nhengo dzeparamende dzinenge dzasarudzwa kana kuti maricals. Vanotiwo mapurisa anofanira kuita basa ravo vasingatori divi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvesarudzo vari sachigaro wesangano reZESNI kuti tinzwe zvizhinji.
Mugovera wapfuura takanga tiri kuongorora mafambisirwo esarudzo dzemabielections munzvimbo zhinji kwaitwa mabielections, chida kuona kuti ari kufambiswa nenzira dzakanaka here zvichitevera constitution yedu uyewo zvichiteverawo electoral act.
Saka imi zvamakaona muongororo yenyu musarudzo idzi ndezvipi?
Takaona kuti vanhu vashoma-shoma vakakwanisa kuuya kuelection iyoyi. Takatarisa takaona kuti munzvimbo zhinji percentage yevanhu vakanovhota yanga iri kusvika pa14%. Kwakanyanyawo kuwana vanhu vakati wandei percentage yanga iri kuma just over 30%, inova percentage iri pasi pasi. Takatarisa sarudzo uyezve takatarisawo uwandu hwevanhu vari maconstitutions iwawo nomawards iwawo.
Chikonzero chakapa kuti vanhu vabude vari vashoma kuzovhota kudai ndechipi?
Maongororedo yanga iri kuti chakonzera voter apathy kushomeka kwevanhu vari kuda kunovhota kubva pamarecords iwawo, nokuti vazhinji vari kuti ivo hationi sarudzo idzi dzine tichazvinochinja. Isu takavhotera mamembers of parliament edu, takavhoterawo macouncillors, asi mumwewo munhu kana kuti rimwewo bato risina kana kumbouya kune vanhu vanogara maconstituensiwo kana mawadzi iwawa. Anongonyora tsamba chete kuparliament kana kuti kuna minista kuti nanga nananga hatichada kuvaona mubato redu varikorewe kubva kumuzvinzvimbo zvavo. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti vazhinji vaone kunge sarudzo dzisina maturo.
Kurudziro yenyu yochiti kudini kuenda mberi?
Saka kurudziro yedu yokutanga ndeyokuti section yeconstitution section 129K iyo inoiva ndiyo inoshandiswa pakuitwa marecords inofanira kuongororwa zvakare kuti pave nemutemo unoita kuti kana pakanzi paitwe marecalls zvibve muvanhu kwete kubva mumapato, nokuti vanhu ndo vanenge vakavhota, vanhu ndo vanofanira kunge vachiita marecalls, bato harivhoti.
Avo vange vari nyanzvi yezvesarudzo vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanga vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Muzinda wamambo kuBritain weBuckingham Palace wakazivisa nezuro manheru kuti mambo Charles vakawanikwa vaine chirwere chegomarara pavange vari muchipatara vachirapwa. Mambo Charles vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa, kana kuti 75. Muzinda uyu hauna kutaura kuti igomarara rei, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vasina kuda kudomwa nemazita vanoti harisi gomarara repasikarudzi. Mambo Charles vakagadzwa umambo gore rapera mushure mekufa kwaamai vavo, mambokadzi Elizabeth wechipiri. Mambokadzi Elizabeth vakafa vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu, kana kuti 96, muna 2022. Vainge vatonga kwemakore makumbi manomwe, kana kuti 70 years. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 yamakuseni matura aya mani. Tinofara zvikuru kunzwa nhau dzedu achiri makuseni. Tizvosvika pakuswera takuziva kuti takananga papi. Haiya, demai regairipo hama dzangu. Studio 7 yamakuseni apo. Kana mukoma wande.
Aiwe murume unonzi sengezo chavangu unondishamisa iwe. Mira uchaiona nyika ichitongwa nachamisa very soon. Don't worry, tikuenda pauchine mukaka. Izvozvi tiri kutovhota uchagadzirisa kana uchadzikama zvako. Ende chakufira zano sezvaita mutsvangwa. Tarisa mutsvangwa akudzungaira. Tarisa mutsvangwa ari kudzungaira. Uchadzungairawo sengezo chavangu. Ndokuudza so. Teerera manzwa angu. Bate mashoko angu. Uchadzungaira iwe sengezo. Ndokuudza so sengezo. Uchazviona sengezo. Hausi wakasika Zimbabwe iwe namunanga wako. Munozviitisa tere.
Makadini ruzhinji rweZimbabwe nendimi latongwe paSouth Africa apo. Nyaya yemuZimbabwe ikatadza kugadziriswa vanhu vakafanana nevana Douglas Munzora nevana Chabanga, hakuna kwatinoenda nemaopposition edu. Chinofanira kutanga chagadziriswa ngovana Chabanga, afanira kuiswa papozishen yafanira kuti vaaiti vatore position iri raiti kuti vanhu vaende mberi, because nyika ingaende mberi tinovanhu vakafanana nevana Chabanga vatengesi mapapets. Ivava vana Chabanga avo nenguva yemuhondo muya muya muna early 70s ndo vanhu vaihengwa mumuti vanhu vava vakafanira vana Chabanga. Vana Chabanga vafanira kupuwa posti inofanira kuti vanhu vakatsvagirwa nzvimbo yafanira kuti vagare vana Chabanga. Vafanira kuti vatorwe matanho akasimba Chabangu, Douglas Munzora, vanhu ivava kana vasina kuiswa papusini yavo chaivo chaivo hakuna kwatiri kuenda.
PaStudio 7 mamuka sei kwose kwamukadai mbotirekisangana pachirongwa chino cheVoice of America, chirongwa chatakajaira manje chauda kubviswa manje makusena pakaipa pakashata. Ndoda kusimbisa panana honorable Chibaya na honorable Siziva ndichiti aiwa famba ine bhora varume, ndoda kusapotai, tofamba nemi, tinoda vanhu vane serious nekuzvira vanhu tsitsi kutambudzika kwavanonga vechiita, kwete vanoda kungosimbisa homwe dzavo. Izvo zvatizvidi izvozvo, tinoda vanhu vanokuona kwevamwe vanhu kunetseka kwavanonga vechiita. Saka tokusimbisai, fambai nemukomana Nero Nero. Vamunzora, tarisai hama yenyu iyi yauya iyi. Chabangu, Chabangu ari kuda mota makapiwa iyai Land Cruiser adhoni ne price futi rere makapiwa rere ruri kutorwa futi wakurida futi. Saka aiwa monesanai ikoko nezveikoko nezveikoko vanero ambai makashinga. Tokusimbisai, tiripo sevanhu vacho isusu. Zvakanaka mhombo yeZimbabwe kwose kwamungadai muri. Shuga shuga chinyokoto pamarcelinda pandaba ningi chole.
Ndichida kungotaurawo pakumhuri yeZimbabwe kuti zviri mazviona zviri kuitika kubva pasi yavachamisa. kuti vanhu ava vanabiti vakutanga kubudikira izvizvi vanhu vezvidanho vanhu vanoda zvidanho havadi kuti nyika iende mberi asi vanhu vezvidanho takatonzwa kunyara chaizvo ndichinyarirwa vapromisi ngwananzi anga ari spokesperson asi pakangosiya vachamisa akutoti ndiye acting president kureva kuti chigaro chaachamisa anga akatochidzokorera saka vanhu ava vanhu vezvidanho mhuri yezimbabwe ndofunga mutongozviona isu vedu watinoda tinomuziva ava regai vaite nana job scholar nematarisiro atatakaita kuna vajob scholar nezvavanotaura taura mwoyo vajob scholar zimbabwe yese yaikuchemerai naiye wamuri kushora akakuchemerai zvisingaiti akaudza nesadik iye chamisa zvakaoma mufunge
pastudio 7 apo tinokumbirawo kuti vanotaura vataurawo kana vachitaura vati president Nelson Chamisa nekuti ndiwo president wezimbabwe vanhu vachamisa vanonzi president Nelson Chamisa nokuti ndiwo president wedu tose avo vari kuzviti vari kutungamira nyika vanonzi vamunangagwa nekuti havazi president wezimbabwe
pastudio 7 pastudio 7 hai tinoda kuzivawo kuti wai mimi vanhu vestudio 7 musingambotorowo munangagwa muchimuinterviewa chamisa munee muchimbotoda kunzwa divi rachamisa koiye munangagwa chii chiri kumboitika imboitai timbouya kaambonzwowo vanhu vambonzwawo kutaura kwake
aiwa handingadi kurepesa hangu nyaya yangu ndikuda kungochema pamusoro pamukoma job scholar mukoma job scholar kana kuri kuti ndizvo zvamuri kuronga kuita muri kusuronga kupandukira dr neroka mairasa ndiwo kunonzi kukanya kwamazoini munofanira kudzidza mukoma job scholar because imi makambofoma enyu bato mukati mdc 2000 zvikashaya basa makambotanga maendana naworoshimunxuwe uko zvikashaya basa iko zvinezvi madzoka futi maakuya maakupanduka futi muchibva mujeri nekuda kwokuti muri kuteerera vari kukupai maideas munofanira kudzidza mukoma job scholar kana kuri kuti ndozvamuri kuda kuronga kuita kupandukira vachamisa aiva apa marasika plus mukutotirakidza gwara renyu kuti magara mutori mupanduki muri chisuku iri chaicho chaizvo nekuti tikada tava kutokufananiza imimi nabiti namadhuku makafanana biti akaita representative wagono mukoti ari iye amusungisa zvikatirakidza kuti aiva haana kukodzera kuva mutungamiri nekuda kwemari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika
tine urombo kwokuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani
asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7
panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mokwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita sedaybreak africa nevoa international edition mururimi rwechirungu
musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru
tinotenda nerutsigiro rwenyu
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zveEthiopia zvitanhatu zviri pakati pevanhu vanomwe vakafa mudhorobha rebeledhau mushure mokurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero chealshabab vamwe vanhu vanonzi vakaurawa zvizvarwa zveEthiopia zvinoenda mudunhu iri zvichida kutenga nekutengesa zvinhu vamwe vakuru musomalia vanoti pavakanzwa kuti dzichirira vakaenda vakawana vanhu ava vaurawa varwi vealshabab vanonzi vakatiza nezvimudhudhudhu asi alshabab haina zvayati yataura nezvekufa kwevanhu ava muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzokera kuMiddle East kunoedza kuumba chibvumirano chekuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. VaBlinken vakashanyira Egypt, vachashanyira Egypt, Qatar, Israel nedunhu reWest Bank. Rwendo ururu ruri kuuya zvinhu zvisina kumira zvakanaka mudunhu reMiddle East, sezvo America yape kukandirana zvombo zvakanyanya nezvikwata zvinonzi zviri kutidzana neIran zviri muIraq, Yemen neSyria. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Hongu inyaya yekuti vaBlinken vasumuka vaenda kuMiddle East kunoedza kuti gakava riri pakati peIsrael nePalestine rigadzirike. Asi chandofunga ndechekuti vangazame havo zvavanozama, asi kana mapato maviri kana maboka maviri ari kupikisana achiratidza kusawirirana sezvavari kuita panotinetsei, nekuti tiri kutoona kunyange pavari kutoenda ipapo ndanzwa mutungamiri weIsrael vachitaura kuti kusvika chikwata cheHamas chaita zvachinofanira kuita, vachireva kuti chinofanira kukanda zvombo pasi nekudzosera vatapwa, Israel asi kuzombomira. Saka kana muine mafungiro nemaonero akadai oso pakati pevari kurwisana vacho, zvinonetsa kuti titi kunyange kuenda kwaBlinken kunogona kupa pundudzo panyaya iyi.
Tiri kuona kuti vachashanyira nyika dzakati wande kusanganisira Saudi Arabia, Egypt, Qatar, Israel neWest Bank kwekare. Kuwanda kwenyika dziri kutaurwa nadzo neAmerica hakuratidzi here kuti hondo iyi yava kuramba ichipararira?
Ndozvazvinotoratidza kuti hondo iyi inenge inogona kutozosvika kune dzimwe nyika dzakawanda wanda, nekuti nyika dziri kushanyirwa navaBlinken dzinyika dzine maonero adzo pamusoro pegakava riri pakati penyika mbiri idzi. Saka ndofunga pakuenda kwavari kuita vari kunoedza kunzwisisa kuti nyika idzi dzinoona sei nyaya iyi, uye kuti zvoitwa sei kuti gakava rigadziriswe.
Sokuona kwenyu munoona sekuti nyaya ichakurumidza kupera here iri ya Profesa Mukonzi?
Handione nyaya iyi ichikurumidza kupera vahwande, nekuda kwezvandambotaura pekutanga kuti mapato maviri ari kurwisana haasi kuratidza yandingati kusangana. Vari kutoti paunonzwa vamiriri vavo vachitaura vanotoita sekuti gakava iri riri kutotanga zvepatsva. Ruvengo rwuri pakati pavo nekusawirirana kuri pakati pavo kuchiri padanho repamusorosa, zvekuti zvinonetsa kuti titi panogona kuwanikwa solution pari zvino. And Americawo chanetsa ndechekuti inodyidzana neIsrael. Saka mukuedza kuyananisa kwainenge ichiita inenge ichitofungirwawo kunyanyanya nepalestine kuti hayo kungotaurawo havo, asi vane dio ravakarerekera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza, vange vari parunhare kuPretoria, South Africa, neStudio 7. Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi mangwana, zvikwata zvakakwanisa kupinda mumasemifinals zvichikweshana murwendo rwokuenda kumafinari. South Africa ichatamba neNigeria pamutambo wekutanga, DR Congo ichizotambawo neIvory Coast mumutambo wekupedzisira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mutanganya huye nemuongorori wenhau dzemitambo vaNesbet Moyo nezvenyaya iyi.
chekutanga chandingade kutaura pazvikwata zviviri izvi cheSouth Africa neNigeria vatsigiri vashoma shoma vaitarisira kuti zvikwata izvi zvingasvike padanho razvasvika nekuda kwekuti tikatarisa vakomana veSouth Africa vatambi vavo vese zvavo vatambi vari kutambira muSouth Africa makare imomo vazhinji vatsigiri vaisaona kunge South Africa ingaende kure nekuda kwekuti havana vatambi vanotamba kunze asi vashamisa vatsigiri vakati wandei tochitarisawo paNigeria. Nigeria vatsigiri vakawanda vaitarisa kuti Nigeria ingangotadza kuenda kure nokuda kwekuti AFCON isati yatanga zvaimbovati netsei, asi ndinoona sekuti kuzofamba mberi kwangu chita AFCON vaita vachikwenenzvera matambiro avo vazobatsirwawo zvakare nevakomana vakaita saLookman uye airerutsa basa raOsman kuti asave iye ega mutambi akatarisirwa kuti ange achizunza mambure. Saka izvi zvabatsirwawo kuti Nigeria ive chikwata chiri kuti chisvike padanho rachasvika iri. Ndakutarisa pazvikwata zviviri izvi pakati omei sisi Marvelous pakati omei, asi ndinoona sekuti Nigeria ingangopfuurira pamberi nekuti varoramba vachingowedzera kunadzurudza nekupfuurira mberi pamatambiro avo.
Pane mumwe mutambo wechipiri, Ivory Coast ichange ichitamba neDRC Congo, mukazoona uchifamba sei mutambo uyu?
Pamutambo weDRC neIvory Coast chimwe chishamiso chiripo kunyanyanyanya chikwata cheDRC. Danho ravasvika iri danho ravazama chaizvo nesimba ravo rese kuti vadarike zvavanochiwanzoita makore mazhinji. Dambudziko ravanaro ringangovakanganisa nderekuti vari kutamba nechikwata chatingati chine vatambi mine vaviri nokuda kwekuti vari kutambira pamusha pavo. Ndofunga munoziya zvinoitika kana vatsigiri vakazadza nhandara vachiita zhowezha vachikurudzira chikwata chavo. Asizve zvaakuzodawo kuti vatambi veCote d'Ivoire vatigadziridzei pano neapo matambiro avanga vachiita nekuti tisakanganozve kuti vanga vatomira nechepamusuo kutogadzirira kurogedza nhumbi dzavo kuti vabude, asi pakazoitikawo mashure akaitika vakwanisa kupfuurira mberi. Saka ndofunga izvozvo zvingave zvimwe zvingavape simba. Saka ndinoona kuti DRC vachatokunya kuti vakwanise kukunda chikwata cheCote d'Ivoire. Asi kana ndakatarisa zvamwe ndinoona sekuti Cote d'Ivoire ingangobudirira pamitambo miviri.
Avo vanga vari muongorori yenhau dzemitambo vaNespet Moyo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari muBulawayo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisazvo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zesni inoti vanhu vashoma ndivo vakavhota musarudzo dzemabai elections. Zimbabwe Electoral Commission yoshandisa mari yakawanda musarudzo dzemabai elections, vakawanda vachinhonga svosve nemuromo. Mambo Charles wekuBritain vazivisa kuti vane chirwere chegomarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumaoko maChris Kande nenhau dzeIsindebele.